mutongi wedare ra magistrate mubulayo muzare Rachel Mukanga vati vachapa mutongo wavo nemusi wemuvhuro pachikumbiro chamoyo chekutatu ngo yachibva kumba moyo uyo akasungwa nemusi wechitatu ari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weImmigration Act achinzi akabatsira vamwe vatape venhau vaviri vekuAmerica vanoshandira bepa nhau reNew York Times vasina kudomwa nemazita kuti vapinde munyika pamwe nekushanda sevatapi venhau zvisiri pamutemo moyo anonzi akapara mhosva iyi achishanda navatavang manika vanove mushandi weZimbabwe Media Commission Muchuchisi, vaThompson Hove, vati moyo akabatsira kuti vatapi venhau vaviri vekunze kwenyika ava vapinde munyika achizokwanisa kuvawanira magwaro ekuti vashandise vatapi venhau kwechinguva chidiki kana kuti temporary accreditation card zvisinei kuti vaviri ava vaive vamborambidzwa chikumbiro chavo chekuti vapinde munyika nebazira zvekufambiswa kwemashoko vachishandisa uchapupu hwapiwa nemupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaBen Justin Muchuchisi ati moyo navamanika havafanirwe kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo mhosva yavakatarisana nayo ine chekuita nekukanganisa kugadzikana kwenyika kana kuti national security kuita ravamoyo vaDoug Coltart vapikisa maonero aya vachiti nyaya yekuvhiringidza kugadzikana kwenyika hachizi chezvimwe zvinhu zvinotariswa nemutemo panyaya dzekuti munhu opiwa mukana wekutongwa achibva kumba here kana kuti kwete VaColtart vatiwo nyaya iyi inoratidza pachena kupindira kwehurumende munyaya dzezvekutapwa kwenhau vachiti pamutemo Zimbabwe Media Commission yakazvimirira yega uye ine kodzero yekupa vatapi venhau vemuno kana vekunze magwaro ekushandisa
This case really brings to the fore the interference that the Ministry of Information, which also becomes involved in the accreditation process of journalists. That is in complete violation of the provisions of the law, in particular the provisions of the Constitution, which provide that the Media Commission is an independent commission, which is not subject to the control of anyone else.
Nodziya zvavaive nazvo uye vakapinzwa muchitokisi chaive nevanhu vakawanda zvisinei nenjodzi yekutapurirana kwechirwere cheCOVID-19 vatiwo muchitokisi mavaive paBulawayo Central Police Station munonhuhwa uye hamuna kushambidzika vakapa chikumbiro icho chatambirwa nedare chekuti paitwe ongororo yechitokisi ichi uyewo kuti vanenge vasungwa vasabatwa nenzira isiri iyo mutongi wedare ati ongororo iyi inofanirwa kuve yaitwa musi wa9 Chikumi Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo ndini kudzana emusengi.